Pakava padhamu rekaribha kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma. Dhamu iri riri pakati peZimbabwe neZambia. Kunze kwegwenya remagetsi, Kariba inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka. Vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata cheZPC Kariba nezvimwe zvikwata zviri muPremier Soccer League. Vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove. Kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere cheCovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira. Vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu sondora pera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yePSL vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa. Vamenadzi mhere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekariba vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita seCape United, Dynamos, Highlanders neFC Platinum. Asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora 10 ekuAmerica.
Zvafanaiswa gemu rekambani hapana mari yataita bos friend kuti vanhu havasikuwe bhuzi vanhu zvakafanira kuti itimombe saka painouya mamwe zuva yese toita mari kuda pava pasina vanhu inyaya yekuoma kwezvinhu bhuzi masapoters anokwe saka one bhora racho rakudhura kuti $10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatooma ifirst time hausatombuita sezvaita nhasi.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaClemio Sambo. VaSambo ava vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yeCharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere cheCovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba.
Considering people, we are just awakening from the COVID-19 thing. Everyone has been greatly affected. You know, no see at $10 building. Then you come out, you know, we have a package, and I'm a domestic.
Panye yekukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro weCaribbean Resident Association vasema wavo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuAmerica.
Vagari vemuCaribbean vakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamhunga stadium waya uri pakati peze Kariba versus Cape United anova matambo yataigaro kuona ichibhadhariswa $2 $5 iko zvinoizvi PSL yakauya nekutiko yakubhadharisa vanhu $10.
Chikwata cheCape United icho chakatamba neZPC Kariba nemugovera zvikaita mangange 0-0 hachina kufamba nevatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu. Izvi zvakakanganisa bhizinisi revanotengesa hove ava. Hatina kukwanisa kunzwa divi rePSL kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema-chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare kuDzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.